manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu Nyamavhuvhu 21, 2024. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare raMajor Street muHarare radzosera mujeri mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume naBishop Kevin Gonde mushure mekuti richanzwa chikumbiro chavo chekubvisa mari yechibatiso nemusi wechishanu. Mameya ose nemasachigaro emakanzuru akawanda omanikidzwa kuita zvidzidzo zvechikoro chebato riri kutonga reZANU-PF cheChitepo School of Ideology muHarare. Vamwe vakaremara vochema-chema nenyaya yekunonoka kugoverwa chikafu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare raMajor Street muHarare nhasi radzosera mujeri mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume naBishop Kevin Gonde mushure mekuti richanzwa chikumbiro chavo chekuti vobhadhara mari yechibatiso here kana kuti kwete nemusi wechishanu. Vaviri ava handivo chete vari kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kana kuti nyaya yavo yekunzwa chikumbiro chakadai ichinonoka kunzwikwa, sezvo zviri kuitwawo kune vamwe vanodarika zana nemakumi matanhatu vakasungwa vachinzi vaida kukonzera kusagadzikana munyika pamberi pemusangano weSADC wakapera nemusi wemugovera. Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti hurumende haipindire pane zvinenge zvichiitika kumatare. Asi rimwe sangano rinoona nezvemitemo reVeritas ririkurudzira kuti zviri kuitika kumatare izvi zvinofanira kumiswa nekudzosera vamwe vana Major Street kuchikoro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano iri vaValentine Maponga.
Tinoona pane mafambiro enyaya dzinoda kungonofambirana zvakafanana maererano nenyaya dzevanoita nezvevatongerwo venyika vachinyima mari pezvibatiso zvinonzi Iro Bell. Iri kodzero yakakwana pasection 50 yebumbiro remutemo inotaura kuti munhu wese ane kodzero dzokubhadharitswa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba. Pane tori nemwedzi yakati vasungwa vanoita nezvematongerwo enyika vari vebato rinopikisa, vamwe vari vanoita zvemaactivism maactivist vanoda kuti munge mune demokrasi munyika vachinge vachinyima kuti vakwanise kubhadhara mari dzechibatiso, even chero vachikumbira kuti vange vachiripota kasingaperi kumapurisa vari kungoramba vachinyima mukana wokuti vatongo vachibva kumba nemamajasiriti edu kunyanya zvikuru vemuHarare.
Totarisawo nyaya yekuitwa kafira mberi kwevanhu kana kuti yatinoti tocha, makaonawo sei kubatwa kwakaitwa nyaya yava Robson Chere vaichema-chema kuti vainge vaitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori?
Kune vanofungidzirwa kuti mapurisa vanoratidza kuti vakatyora mutemo. Hakuna munhu ane kodzero nemvumo yokurova munhu. Constitution ndiyo mutemo mukuru wenyika yese. Zvimwe zvese zvamungaita kana mapractices angaitwa nevanhu. Bumbiro remutemo zvakare rinotaura pasection 653 kuti hakuna munhu anofanirwa kubatwa zvekumbunyikidzwa kana kurohwa kuti ataure kana kuitwa kafira mberi zvisingaenderani neunhu hwedu sevanhu. Vanhu ivava vanofanira kunge vachirapwa futi panguva dzavanongokwanisa kunge vachiwana mukana wokurapwa.
Asi vachere vari kupiwa here mukana?
Takafambira naye sebato reVeritas takatonatsokuona kuti mukana uyu vakazowana zvavo, hatipanga pafamba mazuva akati one day tinga endera nizvine zvinodiwa pamutemo kuti bumbiro redu mutemo zvakare notiudza kuti munhu nemunhu wese anenge achinge akakuvara ane kodzero dzekutsvaga chiremba wake anokwanisa kumuona panguva dzakakodzera.
Mutauriri wesangano reVeritas vaValentine Maponga vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, Dare rapawo mutongo wekuti nhengo dzesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe dzakasungwa makore maviri adarika dzichiratidzira nekuda kuwedzerwa mari dzisunungurwe dzichinzi hadzina mhosva yadzakapara. Mameya akawanda nemasachigaro emakanzuru asangana kutanga nhasi kuRainbow Towers muHarare vachidzidziswa zviri kunzi nehurumende ndezvekutungamira nekuda nyika kubva kune vechikoro chakaombwa nebato reZANU-PF chinonzi Chitepo School of Ideology. Mushure mekunge mamwe masangano evagari akaita seChitungwiza Residents Association ati arikuda kuenda kumatare achipikisa urongwa uhu, bazi rezvematunhu rinonzi razoedza kuvandudza zvinhu zvanga zvichiitwa pachirongwa ichi kuti zviite sekunge zviri pasi pebazi iri. Vaenda kumusangano uyu vanosanganisira meya weHarare vaJacob Mafume nevamwe. Asi meya wekuBulawayo vaDavid Coltart vanonzi vatumidzira mutedzeri wavo. Vamafume vaudza Studio 7 kuti vaenda sezvo urongwa uhu hwanga huchikokerwa nebazi rezvematunhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru muhofisi yezvokubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira.
Isu sebatu veZANU-PF tinoona sekuti chidzidzo cheChitepo School of Ideology chidzidzo chakatikoshera senyika, nekuti chidzidzo chinoita kuti isu sevana veZimbabwe tizive zvinoreva kushandira nyika, tizive zvinodiwa pamunhu anenge azvipira kuti ashandire nyika. Izvi zvidzidzo hazvisi zvebato iri kana iro. Izvi zvidzidzo ndezvekuti wese anozvinwa neZimbabwe anofanira kuziva nyika yake. Wese anozvinwa neZimbabwe anofanira kuziva kuti chinotarisirwa pamunhu kana uchinzvinwa neZimbabwe ndechipi. Izvi zvinhu zvakanaka nekuti munhu akava patriotic ari pachigaro chaaendeswa nevanhu anoziva kuti ini chirwa ndechebasa rangu. Hana yake chaiyo inogona kurova panenge achida kuita chunhu chisina pfundiso yenyika yeZimbabwe.
Ko vamwe vanotika vanhu havafaniri kumanikidzwa kana kuti zvekuti ude nyika yako hazvi zvekumanikidzwa, zvinhu zvaunofanira kunzwa iwe wega mumoyo.
Haumanikidzi kunzi ida mai nababa vako, asi chinhu chinototarisirwa, chinhu chinotodzidziswa mukurerwa kwatinoita tichikura, tichizovawo tinochengeta vabereki vedu. Ndizvo zvimwe chete nenyika, nyika ndimai nababa vedu. Tinotofanira kuti tidzidze nekurerwa tichiziva kuti nyika yedu yakatikoshera, kuita kuti kana tamumazera ekuti taakushanda taane zvinzvimbo zvekutarisa iyo nyika, tichange tichichengetedza nyika yedu nekuti iyo ndiyo mai nababa vedu.
Asika vamwe vaMarapira vanoti kunyange vamwe vakaenda iko kuchikoro kuChitepo School of Ideology uko, vamwe vavo vari kupomerwa mhosva dzekuita zveuori nekutadza kutungamira.
Chinoita kuti muone nhau dzekorapshoni dzichisimbirwa dzichipera nekusungwa kuri kuitwa vanhu kubva zvapinda muNangagwa inhau idzodzi dzepatriotism, kuti chioko muhomwe chapita chichisungikana nekuti vanhu havasi kuda bato kana iri kana iro, vanhu vari kuda nyika yavo, vanhu vari kuda kuti nyika iende mberi. Ndizvo zvaona kuti hazvinei kuti munhu ari pachigaro chipi, wese ari kutaura kuti aita uori ari kusungwa achivharirwa zvisinei nebato, zvisinei nechinzvimbo, zvisinei nezera.
Mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vapinda musangano uyu vaudza Studio 7 kuti nhasi panga pachitariswa nyaya dzekudyidzana nevatori venhau uye kudyidzana nedzimwe nyika, mamiriro akaita zvinhu munyika, upfumi hwenyika, uye vachidzidziswawo nezvezviri kunzi kudzivirirwa kwenyika uyewo zviri kunzi nhaka yenyika. Asi sezvo tichitemawo tisina divi ratakarerekera, tabatawo kanzura weHarare vaDanford Ngadziore vanoti vanotsigira vaNelson Chamisa vaimbotungamira bato rinopikisa Residents Coalition for Change vashora zvikuru urongwa hwanhasi uhu.
Chokutanga ndechekuti zvinonzi School of Ideology chakabudikidza nekuda kwezanupiefu yagara pasi sekotigira ndobva yachironga iri yekubatsira vana vavo vemusangano kubva kumasero kwavo kusva kumusoro nekubatsira kune vaya vaya vane ujiri vanga vari kuopposition vanga vakadiserta vaya vachienda kuzanupiefu vachivatraina dzokuchini nezanupiefu. So handioni zvine chekuita nesu kunyange ndisiri hangu meya, but vanga vangazove kumakanzera ezvenge iri saDanford Ngadziore ndichiri kanzera ward 16 hazviitiki zvekuenda kuchi azviitiki zvekuenda kuzvekuenda kuteveskovadeloj tinotoramba tinigezani hatinei nacho.
Ko zvavari kutika chikoro ichi chinobatsira vanhu kuti vade nyika yavo kana kuti patriotism?
Hakuna kunyika yavo kunopfuura zvatiri kutoita isu. Faiti yatiri kuteka isu tina Zimbabweni ero isu tiri kuopposition movement ndiro faiti inaritotisida nyika kupfuura yari nenyaya yekuti tinoziva matambudziko arikusangana nawo Zimbabwe. Kune corruption, hakuna mabasa, vanhu vari mumajere, vanhu vari kukidhinepa, hamuna rusunguro munyika. So isu tirikuda kuti nyika inaka. So kana iri ideology isina kutsirima vanhu aisanoda kuzanupiefu, because ideology yavo ndeyekumbimbindoga ndeyemhirizhona nekusunga nekuda. So handioni zvakakodzera, handioni zvakare paine munhu egenuine activist weopposition anotsika gumbo rake asiti ndaenda kuschool of ideology. Maonero angu ideology iyeyo kutovesa maresources enyika kana arishanda yenyika kana ari yepati still ari kuwesa media suppose manyaa zvakawanda wanda zvitori nemusoro.
Asi imiwo sekanzuru mambotaura here nameya wenyu nezvenyaya?
No, handisati ndataura nawo. Ndekuziva kwamunoita mamiriro akaita zvinhu zvedu mumakanzuroni mune matoko akasiyana-siyana ka. So takasvika palevhel yekuti izvo tinokwanisa kushandidzana asi tizive kuti takadhifa mafungiro nemukuru. So handina kubvunza, but zvakare handioni zvangu kuti paine need because umwe naumwe anoziva zvaakapindira mukanzuro uye zvaanomira nazvo. Isi pano tinomira navachamisa.
Kanzura weward 16 muHarare West vaDanford Ngadziore vari parunare muHarare. Vakaremara vakawanda mumadhorobha nemaguta vanoti havasi kupiwa chikafu kana mari yekuzvitengera chikafu pasi peurongwa hwehurumende hweFood Deficit Mitigation Strategy Program. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wemuguta remasvingo vaHenry Chivhanga avo vaimbova mabharani uye vakaremara gumbo vanoti nanhasi havasati vaona vashandi vehurumende vari kunyora mazita evakaremara vanoda rubatsiro.
Isu hatisati uye kuti tizive kuti vanyori vavo vanofamba sei, vachindano kupi, ndivanani vanyori vavo vachatinyora mazita edu. Hatina chatati tawana angava mabagu ingava iyo mari yainzi macash transfer.
Hurumende yakaparura chirongwa cheFood Deficit Mitigation Strategy Program mwedzi mitatu yapera kumaruwa, uko iri kupa vagari chibage ikati vekumadhorobha vachapiwa mari yekutenga chikafu kuti vararame. Mumwe akaremara vanabhutamba oga vanoti kunonoka kupinda kwechirongwa ichi muguta remasvingo kuri kuita kuti vaziye nenzara sezvo vazhinji vavo vakudya kamwe pazuva.
Kuru sei kuvakati pavo iri keshi tinowana mapukapukiro suvari muno mumadhorobha. Kunze kwaizvozvo kurama kwedu kwakaoma chaizvo, tinobhadhara mitero, mvura, magetsi.
Hurumende kuburikidza nebazi rezvekugara kwakanaka kwevanhu munyika inoti iri mubishi kufamba ichinyora vanhu vanoda rubatsiro urwu. Murwi wekodzero dzevane usope Muzvare Ignace Kurune vanoti mari iyi iri kuononoka kupiwa vanoida kuitira kuti vakwanise kuzvitengera chikafu.
Chero mari iyoyo ikauya zvayo iri shoma, at least tinowanawo kutenga mafuta edu okuzora, tinowanawo kutengera evhinhu vana chikafu. Saka tiri kuti isusu chirongwa ichi chatinonokera, zuva ravhurika, zuva rabuda, rinotiafekta zvakanyanya. Saka taikumbira kudai chirongwa chakasira vanhu vangona kurejestiwa makash transfers achona agona kukasira kuitira kuti tigowanawo kutengawo mafuta tigowanawo even kuwana chikafu chaicho chekuti tikwanise kudya.
Mumwe mugari wekupfupa jena kuchegutu vainnocent mutongi avo vasingaoni vanoti dai hurumende yaita chimbi chimbi pachirongwa ichi kuitira kuti vakaremara mumaguta nemadhorobha vabatsirikane.
Tinokurudzira kuti hurumende iite chirongwa chayo chimbi chimbi sezvo vamwe vari kumaruva vari kuwana chouviri isu mumadhorobha asati tati tawana chouviri. Tinokumbiridzira hurumende kuti dei yakuita chimbi chimbi kadziro yechirongwa ichi kuti tibatsirikane.
Mukuru webasa mubazi rekugara zvakanaka kwevanhu munyika Dr Christine Peter vanoti chirongwa ichi chave kutoparurwa mumadhorobha munguva shoma inotevera sezvo hurumende yave kupedza gadziro dzekunyora vanofanira kuwana rubatsiro.
Vari mumadhorobha vanopiwa mari yekuti vatenge hupi. Saka vari mumadhorobha vakarema vanowana zvakare mari paprogramu iyoyi yatiri kuita yekubatsira akanangana nekusanaya kwemvura kwaita kuti tive nedrought inoita kuti chikafu chishome. Saka tinofamba tichiona kuti nevakaremara vanopinda zvakare pachirongwa ichocho.
Munyori muhofisi yeguruta remasvingo Dr Admo Pazvakavambwa vanoti chirongwa ichi chave kuibva munzvimbo dzedunhu remasvingo dzakaita seChiredzi, Masvingo neGutu.
Vasikana nevakomana vari mushishi rekugadzirisa izvozvo muno mumaguta hariya yakuda ndozvendinoda kukutaurira zvaapedyo. Ndinoda kungoti ndikurizivise kuti kana pachibuda mari dzimwe nguva zvinoongororwa nekunhadzi zvinoti wandei.
Sangano reWorld Food Program WFP rinoti rinotarisira kubatsira vanhu vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe mumadhorobha emaguta pasi pechirongwa cheUrban Resilience Program. Hurumende inoti vanhu vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yose vave mamiriyoni mapfumbamwe, ukuwo World Food Program ichiti vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru ndiyo vanoda chikafu kusvika mwaka wekukohwa gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo. Dini Godfrey Mutimba.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vataura nhasi pamberi penhengo dzebato ravo reDemocratic Party vachiti muteedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris ndivo chaivo vanokodzera kumirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika yavari kukwikwidzana navaDonald Trump vebato remaRepublicans. Mutoro wedu wenhau Ivan Zininga anotipa zvizere nezviri kuitika kugungano remaDemocrats reDemocratic National Convention kuChicago.
VaObama vatambirwa nemufaro mudunhu ravakambogara reChicago riri kuitirwa musangano weDemocratic National Convention. VaObama varatidzawo mutsauko pakati paMai Harris navaDonald Trump vebato remaRepublicans.
America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a president, Kamala Harris.
America yakagadzirira chitsauko chitsva. America yakagadzirira nyaya iri nani. Takagadzirira mutungamiri Kamala Harris, mutungamiri asingachauke matambudziko ake, asi emumwe nemumwe ari muno muAmerica. Amai Harris vachashandira munhu wese zvake.
VaObama vakachingamidzwa nemudzimai wavo amai Michelle Obama, avo vakati sezvo amai Harris vakanonoka kutanga kutsvaga rutsigiro, zvinoda kuti vatsigiri vebato iri vashande nesimba kuti vasarudzwe.
We cannot indulge our anxieties about whether this country will elect someone like Kamala.
Hatingapedzi nguva tichinetsekana nekuti tosarudza here Kamala Harris, asi kutotitise simba redu rese pakuona kuti ndiye asarudzwa kuve mutungamiri weAmerica.
Kunyangwe bato remaDemocrats rakatotambira amai Kamala Harris kuti vatungamire bato, nezuro vakazozadzisa chirevo zvakare vachiti dunhu rega rega ritaure kuti riri kutsigira ani. Amai Harris avo vainge vari kuMilwaukee, Wisconsin, vachitsvaga rutsigiro vakatenda vanhu nekuvavhotera.
So to everyone in Chicago and across America, thank you. Thank you.
Ndinoda kukutenda imese nerutsigiro rwenyu kubva kuno kuChicago nekumativi mana ose enyika.
MaDemocrats akanzwawo kubva kumurume waAmai Harris vaDoug Emhoff, avo vakati mudzimai wavo munhu akashinga uye anogara achifara. Nhasi kwataurawo vamwe vanhu vebato remaRepublicans kusanganisira vakashanda pasi pavaTrump vari kuti vave kutsigira Amai Harris. Mangwanani anhasi vakasarudzwa kuva mutevedzeri waAmai Harris Governor Tim Walz vekuMinnesota vari kutarisirwa kutambira zviri pamutemo kudomwa kwavo nebato pachigaro ichi. Zvichakadaro, vaTrump nhasi vachange vari mudunhu rakakosha zvikuru reNorth Carolina vaine mutevedzeri wavo vaJD Vance vachitaura nezvekuchengetedzwa kwenyika. Nezuro vainge vari muMichigan vachitaura nezvekuparwa kwemhosva kwavari kuti kwawedzera kunyangwe veFBI vachiti kwaderera. Evans Zininga, Studio 7, Washington, D.C.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochitarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vapeta rwendo rwavo rwechipfumbamwe kuMiddle East nhasi. Vati Israel nechikwata cheHamas vanofanira kuita chimbi-chimbi kuwirirana kuti vamise hondo yauraya zviuru nezviuru zvevanhu.
Purpose yeorganization yedu ndeyekuti mastudents, especially vari kuenda kuchikoro, vaakuenda kuuniversity, vanenge vaunzwa nevabereki.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Musakanganwe vateereri kuteerera zvirongwa zvedu zvatinoita mazuva ose. Iko zvino tochimbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika kana kuti zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mune dzimwe nyika. Nhasi tiri kutarisa nyaya yechizvarwa cheZimbabwe chinogara muVirginia, Amai Nicole Gwanzura, avo vanoti vakaona zvakakodzera kuti vatange kambani yavo inonzi Education Advancement Consulting, iyo inobatsira vadzidzi vanobva kumusha vachiuya kuzodzidza muno muAmerica muzvikoro zvepamusoro-soro. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanga Nyauye.
Purpose yeorganization yedu ndeyekuti mastudents, especially vari kuenda kuchikoro, vaakuenda kuuniversity, vanenge vaunzwa nevabereki vavo kuti huyai muite chikoro, muite zvisvinu muupenyu, tovabatsira manje kuti chii, mari dzavo vanogona kumaneja mari dzavo here, kana zviri kunzi mental health iri so important and culture yedu, tiri kubatsirana kuti tiimbrace kuti vana vaite sei vane utano in body and mind. And then tovabatsirawo futi kuti kana mama interview munonyatsozvirepresenta muchiti chii, kuitira kuti pamunozoenda kunzewo kumakutsvaga mabasa munenge maita se mune zvinhu zvenyu zvakanyatsogadzira. Saka ndo zvatinoita nebasa redu tichisangana nemayunivhesities.
Tinoona zvakare kuti mune chirongwa chepodcast chamuri kutepfenyura padande mutande chinonzi chii uyezve munee muchitaura nezvei?
Tine podcast inonzi Wellness with EAC. Tinechitaura nemaguests anouya kuti chii, malives edu akaita sei sevana mai semabusiness owner, and then because of background yangu yeeducation necareer development, tichitaurawo futi kuti chii, kana une CV rako uchida basa rakadai so, uchida kuenda kubasa rakadai so, unoita sei, unenge uchiita maskills akaita sei kuti unyatsonzwisisa kuti chii, kana wame interview unotaura sei, uyezve kana pane mamwe matopics ekungoti chii, akungo kubatsira nezvauri kuita muupenyu, zvauri kuita kumabasa, balansi iyoyo yekuti kana uri kumba nekubasa zvine zvakabhalansisa sei. So ndo zvatinichitaura papodcast yedu inowanikwa kwese kunana Spotify, Apple Music. Ndinoita futi iri pa YouTube. Saka mukwanisa kundionawo pa YouTube tichitaura futi face to face ipapo. Saka ndo podcast yedu.
Chii chakaita kuti imi semudzimai wechidiki mufunge kuita mabasa ese amuri kutaura aya?
Chakanyatso ndikonzeresa kuti nditange izvi. Pane mumwe mukadzi akashare testimony yake. Akandiudza zvaangaitirwa naMwari. And ipapa ndakanyatsobatikana jo kuti chii. Ah, munozaka inofana kuita sei kuramba ndichinamata ndichizwisisa kuti Mwari wada kuti ndiite sei neupenyu hwangu. Then Mwari bvava agadzirisa macircumstances angu pandawana kuti chii ndisiye basa rangu full time. Ipapapo ndandine mwana mucheche. Ndandine mumwanga kuma 3-4 years old ipapapo. Ndikati ndoda kumbosiya nezvebasa zvandikuita zve 9 to 5. Ndombo concentrate nezvemhuri yangu, but ndandine maskills angu, ndine degree rekuuniversity marketing, ndine rimwe ndine masters in business administration. Saka ndakabva ndachichi rikandishandise maskills wayo andinawo mabasa kwandashanda kumauniversity, kuma non-profit. Ndobatsirawo vamwe vakaita seni vanga vabva kuZimbabwe vachiuya kubva kunyika dzavo dzese kutanga kunoda kunzwisisa kuti kuAmerica chikoro chine chakanyatsoita sei, chikufamba sei. And ipapa ndichibatsira vamwe zvinobva zvabatsira ininiwo futi kuti chii vana vangu ndovagadzirisawo kuti chii zvavanozoita neupenyu.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reEducation Advancement Consulting, amai Nicole Gwanzura, vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muVirginia muno muAmerica. Iko zvino yave nguva yekuzvitaurira zvamunofunga imi vateereri.
Ndikuda kutaurawo maringe ojeri kutenderera pa social media yava munangagwa vanga vachitaura vachitivo ndamukuru weSadhaki, ndakapiwa masimba ekutonga Sadhaki yose, saka hapana zvamuchandiita nekuti ndane masimba akawanda. Uye zvezvizvarwa zveZimbabwe vari kuda kuenda kuBotswana, vari kuda kuenda kuSouth Africa, masununguka nekuti ndini ndamukuru wavo. Ko zvinobatsirei iko naiva munangagwa kuti inimi kana mamukuru weSadhaki vakudzinga vana venyu munyika kuendai kuSouth Africa, endai kuBotswana, endai kupi kuKenya? Hazvina zvazvinobatsira vamunangagwa. Ini ndatovunga kuti vamunangagwa muchatotaura muchiti zvendamukuru weSadhaki kudai ikonomi ndagadzira, vose vari kunze kwenyika uyai nyika yanaka. Manje izvozvobatsirei kuti mapasipot acho muri kudhurisa kuti 5000 kuti vana vaende kuSouth Africa, vaende kuBotswana? Kune chii imi musingadi kugadzira nyika?
Makadiko muri yeZimbabwe anokwasai ndimufundisi moyo, ndata kutaurawo nezvechirwere chemonkeypox kuti mpox, icho chiri kupararira mukati menyika dzemupasi rino, rinova riri dambudziko kunyange vasingatauri kuti kunyanya kubata avo hama dzedu dziri kudanana nenzira imwe dzinodana dzinoita zvechigei kuti zvichingotsvane, ndo vari kunzi vari kunyanya kubatwa nacho, inova iri nzira yakaipa. Mwari vakaramba zvakafana chezvitwa zvazvo mukati mepasi, vatungamiri vakanyarara ngakwanisa kuvoisa nokuda kwomutsindo wechingotsvane. Asi zvakaipa zvikuru ichocho nokuti Mwari vakazviramba.
Ini mubvunzo wangu neStudio 7 ndokudai on. Vanhu vanositikana pakati pamaelections, vanhu vanenge vachipara mhosva vanoteerere kusungwa kana kupinzire mhiri zvonga vanenge vachisungwa. Kuona energy mutodi vakaridza pfuti vakazopererepi?
Mamuka sei pastudio baba wevanhu, baba chinogurei. Ndoda kuti mundibvunzirewo nyika yeZimbabwe kuti anonzi hopo yechingono. Handizivi kuti uningirikini wake, ujournalist wake, akauitira kuda kurwisa chamisa here kana kuti kudii. Nokuti Hopewell anoti kuri kuenda mhepo ndokwaanoenda. Akangamwa nezuro kuti vanhu veTCC ndo vakamurwira mbudzi dzake dzaakuenda. Nasi unoyo Hopewell anosabudisa izvi, anoita weshato. Hopewell anochinja-chinja mawala, chinja-chinja character sounhu wake. Handizivi kuti chii, kuti ari kurwira rusununguko rwevanhu here kana kuti Hopewell ari pabhizinesi rokutsvaka mari, because maitiro ake chaanotsvaga kuna chamisa hatichizivi izvo. Mbudzi dzako dzaadzaenda Hopewell, dai vanhu vasina kunzwira tsitsi, vasina kumira-mira kutaura kunoku nemusha ungadai usisina, pati unokanganwa chazuro nehopanzi kuti chii. Usadaro iwe Hopewell, usadaro iwewe, ndatenda.
Ruzhinji rweZimbabwe ngatipe vachamisa mukana wokuzvipindurira zvavari kunenedzerwa nezvavari kupomerwa nevanhu. Vanhu vari kuchema nemutungamiri wavo. Saka isu tikapota tichiti zvaanenge anenedzerwa zviya, toenda tosvika tomupindurira. Iya ozoti chii, vane muromo wachamisa. Musakanganwa kuti blind loyalty ndiye akaita kuti vamugabe vagarise pachigaro.
Ayo mashoko evatereri vestudio 7 asinei nesu isu atukumire iripo. Aiwa msakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk. Apo tiri kutarisa nyaya yekudzingwa kwezvizvarwa zveZimbabwe kunyika dzakaita seBotswana neSouth Africa kana zvisina magwaro akakwana. Tasvika kumagume echirongwa chedu anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyamina Gibbs munaudze isindebele.